Vashikariri ava vanoti mapurisa ari kuvabvunza zvinhu zvakawanda zvinosanganisira magwaro ekufambisa dzimotokari, muchero wemota, mavhiri emotokari pamwe nekuona kuti motokari dzatakura vanhu vakakodzera. Vamwe vanoti izvi zviri kupesana nechivimbiso chemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavakatora chigaro vachivimbisa kuti vachabvisa mapurisa mumigwagwa. VaIsmail Togarira vanoti kuwanda kwemapurisa mumigwagwa chiratidzo chekuti vari kuda kuita zveuori.
Vari kuda zvekuenda murodhi zvinova zvavakarambidzwa kukonzera bongozozo rakanga ririgoitika mazuva akurayo. Saka vari kuda kudzoka pfungwa dzavo nemaoperations avo, vari kuda kuenda murodhi. So ndokunyanya kuwanda kwavari kuita kuwanikwa mumakona.
Vatogarira vanoti mapurisa anenge ave kuita basa remapurisa ekanzuru.
Mapurisa anofanira kuva tiri maenemies. Saka mapurisa anofanira kuuya kuvanhu voonzwa maproblem ari kuwanikwa muvanhu, because end up result munozoona kuti kuwanikwa kwavana zvinoita kuwanda mustriti vanongopedzisira vakushanda basa remunicipality police operation yekuzvinga vanhu vari kutengesa mavhenda. So iri nyaya yekuti vanopedzisira vakupuhwa chouviri manje munhu asaradidi achitengesa. Saka vanopedzisira vawanda kuuya murodhi.
Mumwe mutyairi vaInnocent Mugijima vanoti mapurisa emumigwagwa anofanirwa kuchinjwa votora vamwe vavanodzidzisa, kwete mapurisa akare anoziva uori hwavaiita munguva yakare.
Vese vangarudza kuvesa vaa hapana ari sei kukaipanuo vese vanofanira kutobva vese vechivavanyowa.
VaMugijima vanoti mapurisa ave kufamba munzvimbo dzinogara veruzhinji vachibata motokari dzinenge dzisina zvinhu zvakakwana.
Unda kugadzema unokaimira mota munokesheni kamuzvachiuraubat vabuya munanagadzema munhu wechidhendengeti chako kuenda kugara zvousvika ubatiwa chagara zvinoenda kaisimuza here mota uda kuenda kugara.
Asi mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Big Dara anoti zviri kuita mapurisa zvakanaka sezvo kuwanda kwavo kuchidzivisa kuparwa kwemhosva.
Zvinyeve zvavari kutoita izvozvo nezvanhu zvavakuitika zviri nani, asi nyaya yari kunoita mai ndekuti mapurisa edu vari kumira mumakoridhos nepasemiti zvokuti vanenge vachiri visible kumatransporters. Werezi isusu tiri kuti mapurisa vanofanirwa vachipurisa munhu kuti akapare mhosva anenge achiona visibility yacho nemapurisa.
Big Dara anoti mapurisa anofanirwa kuwandira munogara vanhu sezvo vanhu vave kubirwa zvakanyanya nekuda kwekuoma kuri kuita zvinhu munyika.
Uye zvemapurisa edu aakuwandira murodhi sezvaaiita kare, uku vanhu kumalocation vachibirwa, uku vanhu vari kutorerwa mari kuno nemapurisa mutaundi nekwavari kufamba kwese mamotarist, uku kumba kwavasiya kusina vanhu kune mbavha dzavakutotenderera. Saka yakumbira kuti mapurisa akawanda ngaarege kuwandira murodhi, ngavawandire kulocation kuri kuparwa mumhosva dzakanyanyisa kuitira kuti isu zvatinoshanda zvacho zvine mafuruti.
Mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaClemens Mabwazara vanoti mapurisa vakadzidzisa vatyairi gore rapera vachivaudza zvinodikanwa kuti motokari dzishandiswe kutakura vanhu, nokudaro yave nguva yekusunga vose vanotyora mitemo yemumigwagwa. Vatyairi vanoti mapurisa haafanirwi kunge achiita zvekuvahwandira, asi kuti vabude pachena uye kuti vape vatyairi vanowanikwa vaine mhosva nguva yekubhadhara, kwete kumanikidza kuti vabhadharwe pamugwagwa. Dare repamusoro rakatombopa mutongo wekuti vatyairi vanowanikwa vaine mhosva vapiwe nguva yekubhadhara. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.